Hey, Tata, hola, Zimbabwe, omuhle. Welcome to Nomgamchira Mese. Ngiyawamukela wonke umlaleli ongenayo kuhlelo ndinomgamchira mese mchirongwa chethu chevechidiki uhlelo The Connection lilami uMike Hobe, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related ikakhulukazi eZimbabwe. Welcome all. Today is Tuesday, the 2nd of April 2019. We just missed April Fool's Day. welcome to April. Zimbabwe omuhle. Ikamalami, my name is Mike Hobe. All right, Zimbabwe Muhle, welcome once again. Mune chirongwa chedu chevechidiki uhlelo The Connection lilami uMike Hobe, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Today on our program, we're looking towards tackling and discussing and talking about something that has affected a vast amount of youth in Zimbabwe, the issue of unemployment. Kune vanhu vakawanda kuZimbabwe vari kuchema hanzi aiwa kuti Mike hakuna mabasa munyika kutswa ai imisebenzi dololo hakule misebenzi elizweni. But before we do that, Zimbabwe Muhle, I found it fitting ukuthi lamhlanje kuhlelo we give you guys an update on something that's happening ngale eManicaland. We recently saw ukuthi there was a cyclone, a tropical cyclone that devastated the eastern region of Zimbabwe, tropical cyclone Idai, that thus far has killed over 200 people. Zimbabwe Muhle, 200 people, left thousands homeless, left so much property broken and devastated. However, lamhlanje kuhlelo, luckily at the top of the hour, what I'm planning on doing is giving you guys an update. So without further ado, let's head over to Kopa Village, uKokumanikaland, whereby they're going to give us a little taste as to what exactly is going on in their village.
Due to the heavy rains that were triggered by the storm, there was a lot of water, the volume of water accumulated, and it was breaking the bridge and the stones. So when the water accumulated, the bridge burst out and the water flew to the place where people were residing, and it flattened everything. The stones, they broke the houses, and it was due to the storm. That's what we recognized. And there are people who were buried under the soil, and the stones are on top of the people. We really regret with the incident.
Mvura payakauya yakauya nematombo ose aya matombo amuri kuona yakauya ikapaza imba yangu yanga iri panapa mudzimai wangu nevana vangu vanga vari panapa asi chishuwiro changu chandinoti kudai ndaikwanisa kuwanawo mhuri yangu. Kunyangwe vari vapenyu, kunyangwe vakafa, ndakwanisawo kuvaona kuti ndivavige. Ndozvandinoshuwira kuti zvinogona kundisunungura mumwoyo mangu ndakagara. Ndoziva kuti vana vangu vari papa. Ndinonga ndasununguka.
Those were the villagers of Kopa Village ngale eManicaland explaining what exactly happened. For those that just joined us, what we just played was a video of villagers from Kopa Village in Manicaland explaining how Cyclone Idai ravaged their village. As we speak, the Minister of Information, and currently is the Acting Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, until the 5th of April, Honorable Monica Mchangwa says the death toll is currently at 268. I repeat, 268, and is expected to rise. All right, Zimbabwe Omuhle, now on to today's topic, the issue of unemployment in the country. As we speak, the Zimbabwe National Statistics Agency says that the unemployment rate in 2014 was at 11.3%. That has been debated. That figure itself has been debated time and time again by different outlets and different organizations. Now, according to an article that was published in 2017 by the BBC, Zimbabwe's unemployment rate in 2017 was actually at over 90%. That figure, of course, was given by the Zimbabwe Congress of Trade Unions. How is it that in 2014, the unemployment rate was at 11.3, but in 2017, the reported was at over 90%? Let me break it down for you. According to the article that was published, which quotes Forbes magazine, the 11.3% that was calculated was inclusive of jobs that are part of what we call the informal sector. Abantu laba abathengisa airtime, abathengisa ama chips, lama sweets, you know, on the sides of the roads, vanhu vanotengesa pamisika yakasiyana siyana munyika. That is what we would regard as the informal sector. Now, according to Professor Catherine Bourne, who is part of the LRC, the London School of Economics, the distinction between the 11.3 in 2014 and of course, the 90%, which was reported in 2017, is how an individual would discuss or treat what we call the informal employment sector. If you consider an employed person as someone who has a formal job, pays taxes, has benefits, pension, and more, you would find that generally the number itself would be larger. It would skyrocket. However, just like it was explained in Zimbabwe, for them, what they're saying is vanhu vanotengesa pamusika would not be included in that definition of what is employed. The 90%, like I said early on, was quoted by the Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, which they said, you know what, guys, even though you're saying 11.3, it cannot be 11.3 because a vast majority of Zimbabweans are part of the informal sector. Vanhu vanotengesa ma sweets, vanotengesa ma airtime, vanotengesa zvakasiyana siyana migwagwa. For them, they're saying we cannot define that as a source of employment. What do you have to say, Zimbabwe Muhle, to Zewo Maundrenyu? Ngenani kuhlelo. +1202 is the number, +1202-465-0318 is the number to call. You can also text us on WhatsApp. I always make this mistake. Ukolo Zimbabwe Muhle. +1202-465-0318 is the number to text on WhatsApp. However, the number to call is +1202-619-2077. That's the number to call. I repeat, +1202-465-0318. That's the number to text. However, if you're looking to call us in studio, +1202-619-2077. Tuktevenyura zvakare pamasai sai anoti 909 medium wave frequency 4930-6065 uyezve pa 15460. Kodwa abafisa kubukela ku internet tiripo pama page edu matatu sikona ku www.voashona.com, www.voastudio7 or voazimbabwe.com njalo ku www.voandebele.com. However, for our Facebook fanatics, avo vanhu vada kutiona pa Facebook, I know a lot of Zimbabweans spend a lot of time on Facebook. We have three Facebook pages, Patrick Tefenyura Izrezi, Tiripa VOA Shona, Skonanjalogu VOA Ndebele, Skonanjalogu VOA Studio 7. You could write your numbers there, you can write your comments there, Zimbabwe Muhle, and most importantly, please share the program. Fagana ma likes, ngenani mhlego, pindai muchirongwa. All right, joining me in studio right now, it seems as though I have my first guest, Pachirongwa. Hey! Pinda mchirongwa okona kuhlelo ngubani ecingweni? Hello mtheleli kola kola. Vamtsaka ndirikudzwa kuti muripo parinari. Hello. Hello. Muskunzika parinari, Zimbabwe Muhle, ndirikunzwa kuti. Hello, guest wangu kutanga muripo here parinari apo. Mkoma kuda kwashe muripo here apo. Okay, it seems like we're having connection problems with kuda kwashe. Let's try calling back. However, Zimbabwe Muhle, ngishilo ukuthi lamhlanje kuhlelo sikhona, we're discussing the issue of unemployment in Zimbabwe. Like I said earlier on, the organization, in 2014, Zimbabwe Stats Agency, basically, you know what, the number of unemployed abantu abangela imisebenzi elizweni is 11.3. Kodwa IEP pandaba yele BBC lati, msakazo BBC wathi lokho akusoloni iqiniso. In 2017 bona bakhishi article besithi in actual fact the unemployment rate abantu abangelayo umsebenzi is at over 90% elizweni. Ungani besisho kanjalo? How did it jump from 11.3 to over 90%? Bona bathi hi, it depends on ukuthi umuntu uchasa kanjani nxa usidingi lomsebenzi. Nxa usidingi lomsebenzi nge selling airtime, you're selling sweets, can you describe that as a source of employment? When ungathi hi, mina ngempela put mic lomsebenzi kodwa umsebenzi wakho is to sell airtime, is to sell sweets. Bona bayasho ukuthi the reason why it was at 11.3 is because bona abe Zimstats agency bona they included that within their findings ukuthi hi bo ngeke lithi alilawo umsebenzi kodwa you have a source of revenue or a source of income. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe kulabantu abaningi abafisa ukungena kuhlelo lamhla kodwa asihambeni emakhasini ethu amathathu whilst we try get our three guests. UMakhumalo, Pamela Khumalo ukhona ehlelweni uthi hello everyone. Sawubona Makhumalo, unjani? UMsunduzwa Ndlovu laye ukhona ehlelweni uthi hi. Sawubona bhuti wami Msunduzwa, ngenani kuhlelo bhala nama number ukuze sixoxe. Tikaenda uku page radio VOA Shona kuna wanu wakawanda, kuna Forbes Nyambira aruku South Africa uku. Vigilant Chigora aruku dumelang Vigilant ukai Mianyo Nyakonda aruku jobs mantra dololo anza kuna mabasa kunyika uko. Yvonne Khumalo uti uyabukela aruku is watching uko from Pretoria. Goto angezo ukuthi silo guest wetu parunari apotinaba Nikros Kajengo. Waka Jengo mapinda mchirongo magadeng. Maapinda mchirongo chedu chewe chidiki. Nasu kutawra nyai. Anzi vandu we chidiki waru kuchema waru tumunyikamu na mabasa. Imnoti inazo izos.
Okay. Ya. Yeah. Indo tizo. Mabasa ano gadiru ane munu. Mabasa arumfunga de munu. Na izozo. Ndika tinatamu na mabasa. Noti mabasa arumfunga de munu. Ndika ile jine ma resources ese. We've got land, we've got capital, and we've got labor. Zimbabwe is a beautiful country. Young people are energetic. They constitute above 60% of the labor force. So we can't say there is no employment in the country.
Asi chiboti tanangu raiwo mkoma, vanwa vechidiki wakawanda waru kuchema wachidi, they don't have access to these resources. For example, waka chema wachidi, aiwa, isu nangwetikati tunautanga ma business edu, atina mari, we don't have the capital to start these businesses. And when we go to my banks, akasiana siana, my bank anot, aiwa, panichinchinons collateral that we really, really need. However, because vanwa vechidiki wakawanda do not have houses, they don't have cars, they don't have anything that they can put up as collateral, these loans are denied.
What happens, that is a mere assumption. Because actually, quite a number of people who bet on those facts, when I was not going to be ground, my bank watch, watch applications, arch, when I was not going to be a bank, when I was not going to be a bank, when I was not qualify. Most of the young people with such a mind are too allergic. Besides this strategic, they work on assumptions. What I can say is Zimbabwe is open for business. Our banks are open for business. The private sector is open for business. The public sector is open for business. And patriotic individuals are also open for business. Hence, I can say such mentality has to be marginalized out of existence.
Asiwaka Jengu, whilst we're on the same topic of access to resources and more, you said earlier on that, you know what, mabasari mominyika. How do you then explain my reports? I Arugubuda, for example, BBC in 2017 was saying, aiwa, more than 90% of people are actually unemployed in the country. That being accredited, of course, you may argue, aiwa, kunawano, arutengesa pamsika and whatnot, that's a source of employment. But that is not what someone went to go graduate for.
Okay. Now, if you say there is 90% of unemployment in Zimbabwe, I think you are taking it wrong. Because we have got two types of employment. We have got formal employment. We have got informal employment. If you see that most of the entrepreneurs, most of the rich people in the world, they are not employed formally. Take, for instance, people like Said Masiwa, people like, you know, Mutasa of the telecell.
Well, those are employers.
Know, most of the entrepreneurs, they are doing their own business. Mm-hmm. And we are seeing they are employed in small. So a lot of young people who are in the informal sector, they are earning a living. Their livelihood is better compared to those, the so-called formerly employed. Mm-hmm. Now, Zimbabwe is an agro-based country. Many of our young people are into farming, say, tobacco. Some are into finance. Some are, say, into other cash crops, like even coffee. So we can't say those people are unemployed. Why am I saying so? I'm saying so because they are earning a living from their work. Mm-hmm. Actually, if you see even their standard of living, it's an improved one. So it's beyond doubt that the statement that unemployment, that percent, I think is ill-advised.
Mm-hmm.
Yeah, it's ill-advised.
However, going back to itself, like you said, you've got two different distinctions, pane formal employment, pane informal employment. Of course, the two different sectors, like I had classified, there's those that will go, and you pay your taxes, you get your benefits, whatnot, which would fall under the formal employment. And then there's the informal one, on Tingasam Sika, like you said, the farmers and more, and so forth. A lot of youths are actually cranking out, they're coming out, we graduated. And not everyone can be a boss. So how do you go about something like that? Not everyone can be an entrepreneur.
I agree with you.
Mm-hmm.
Good point. I'm sure the government of Zimbabwe has got what we call a blueprint called Vision 2030.
Mm-hmm.
The major aim of that blueprint is to transform Zimbabwe into an African economy with a gross income of 3.5 to 5,000 in real terms by the year 2030. What mm-hmm. does this mean? This means that the government is committed to job creation, the formal job, mm-hmm. as you mentioned it. But now there are some hiccups that are really a drawback in terms of this vision.
Mm-hmm.
And for instance, our industry, there is closure because of state sanctions. You see, some of the state enterprises, you know, they are operating below, say, 50% capacity utilization mm-hmm. because of some of these issues. So we can't deny the fact that formal employment is crucial. Yes, as long as the sanctions are not lifted or removed, then actually it will remain a problem for our young people.
Now, Vaka Jengo, even if we hammer on the idea of sanctions, not that it's necessarily something that should be discussed within this view, but if on the same issue, sanctions, how are they affecting the job creation sector? Because sanctions are based on individuals. They're not sanctions on the country.
I don't agree with you. But we are talking of industrial closure. Mm-hmm. We are talking of you know, our banks, take for example, Agribank.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of entrepreneurship.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of the formal employment itself. It's beyond doubt that, you know, some time back, our people used to borrow quite, you know, a big sum of money from these institutions mm-hmm. so that they finance their operations, they begin their big enterprises. But now it's really a challenge. So we can't deny the fact that our young people's industrial vision is being adversely affected by this so-called illegal sanctions. So they are actually they are a cause of concern in terms of the so-called unemployment you are talking about.
Mm-hmm. All right, Vaka Jengo, ndanjikumbura kuti mubate parunare, and then I'll come back to you in the second room. So ndine muteereri wandofanira kutora parunare, and
it's fine.
All right, so I hear Ogutu Silo Mlaleli, Tinemte Riparunare, Ariparunare Apo, who is on the line. Welcome. Mapinda Mchirongwa Chedu, Cheve Chidiki.
Hello.
Hey, Magadi, and you, Baba?
Tinefana, Magadi.
Aiwa, Trukufara, Kana Mchifara, Ariparunare Apo, Ndiani?
Lloyd Gomani, Mondarin.
Hey, Vakomani, Ndimuka, Mutoruko, Zimbabwe. Hey, Murugunzwa, kajengo ari kuti aiwa nyaya iyi yokushayikwa kwemabasa hanzi aiwa it's within your mind hanzi ma resources arimo munyika iwe semunhu wechidiki hanzi aiwa use your brain figure out how you can use it but everything is there for you to use munoti nazvo izvozvo
baba ngavarege kuda kunyetera nyika tiri kutambura chaizvo kuno muno muZimbabwe hamuna chirimo muno
Saka vagomani mavhiki mashoma-shoma yakapfuura takanzwa mutungamiriro wenyika vakapawo vechidiki mukana kuti vakurukure navo kumusangano weNational Youth in Durban ukuwo mutungamiriri wenyika vakanyatsoti aiwa mari yekubatsira vechidiki iripo vakabva vaendera mberi vachibata nyaya yempower bank vachiti aiwa mari yekupa vechidiki maloans iripo kana muchida munoapplya imi munotii nazvoyo nemaondero emutungamiriri wenyika
aiwa kana chiri chanje chiripo ngachiuye kachipihwe vanhu nenguva kubengi kwacho hakuna mari izvozvo tine mari dzedu dziri dzekunzi murtg kunotenga kumashopi kuti hatinokwanisa kutenga nacho saka tingati tine chakanaka here hapana chakanaka baba
saka imi munoti sezvo vakajongo vari kuti pane chinonzi informal sector apo where you can actually create your own business like you know my examples like Masiwa Strive Masiwa uyo who's an entrepreneur vakati aiwa ivo pache zvavo would not be defined as someone who's part of the formal economy nekuti he's a boss haashandira umwe munhu imi munoti sevechidiki hapana here mukana wekuita wekudevelopa vamwe vavo ana Strive Masiwa kuZimbabwe
isekariguno kudarwen ka hatiiyetinozitakanzirefoja saka rina foja foja yacho haisokwanisa kutenga yaangovharira muzimba muchizoonawo munoti kurarama here
airegai tibvunze kavakajengo varipo parunhare tinotenda zvikuru vagomani nekupinda muchirongo ezulu kandaba lemzwili umlaleli wethu uLloyd Gomani uyakhala uthi hhayi lokhu kushiwo kuNicholas Kajengo hayi akusilona iqiniso uthi hhayi ya kumele achiyane lalokho ngenxa yokuthi ubona ngani uqamba amanga ngiphinde ngambuza ngale ndaba lokho kushiwo nguNicholas esithi there are two forms of employment kuthiwa there's the informal and there's the formal sector uphinde wathi hayi nina njengabantu abatsha you have access to all the resources kuthiwa eZimbabwe ama-resources akhona agcwele so kuthiwa nina njengabantu abatsha seize the moment nina nithini ngalokho bhalani ama-comments ngenani kuhlelo regai ndidzokere kuna vakajengo ndisati ndaenda kuna mukuru wangu kuda kwashe vakajengo muchiripo here parunhare apo vakajengo
ndiripo munhu wamwari
manzwa muteereri ari kuchema chema hanzi aiwa handizvoba zvamuri kutaura hazvisi chokwadi
yake mafungira ndinosaka vakuru kare vaiti chitsva chemurutoka uyu ngaafambewo ambodzidza amboona ambobvunzawo vamwe kuchikorekore kuchichiona kune rinonzi nzerumbairi kureva kuti munhu zano unopihwa nevamwe karamba kagadza kudharini ikoko asingafambi asingaoni kumafuro vanhu vari kuita mari foja rikutengwa zvakanaka pasaikwa nonyunyuta kana foja kava kairima zvakanaka iri good grade quality tobacco hapana njira dzakaita mari asi kana zvinhu zvacho zviri zvekiya kiya zvedhangara dhangara idambudziko so ndikuti mukomana we ngaafambe aone mabank impower bank iriko iri kupa vanhu maloan mikana yakavhurika sekutaura kwaitwa napurezidendi wedu impower bank iri kubatsira mayuti akawanda tine mayuti mazhinji vari kufara kuti vari kuwana mari neimpower bank
paritoshamisika
nezvanga kutaura mukomana ndatoshamisika zvisingaiti
orit vakajengo chindiudzaiuka kuti pari zvino impower bank yabatsira vanhu vangani
handikwanise kupindura on behalf of impower bank kuti vane mafigures akawanda zvakadii asi indanozvanisa kuti mayuti handi kutangana nayo mazhinji kukuma kungava kumadzwa kwacho koko kunorimwa fodya ndatiri kumaminda kwatofamba nemumamigodzi matinofamba vari ngoti tikatanga mabhizinesi iyaya noda kuempower bank kuti vazhinji vacho havanombopinda zvikwereti vari mitaizo yatisu wechidiki vachipinda kuna na NPT makambani efodya asi achatobvako ana TIMB vachitora zvikwereti asi vazhinji vacho izvozvo vari kuita mari nguva ati kutaura iyoyi havana kutombopinda muzvikwereti asi havanombopinda muzvikwereti zvematobvako kambani asi vakapiwa mari mumabhengi edu kunyanya empower bank iyoyi vakapinda mumunda so ndikushamisika mukomana ari kuti izvo haana kuwana mukana uwowo mukana uripo ndafara kuti zvaaita zvakanaka nokuti mbudzi inozvarira paruzhinji kuti itandirwe imbwa zvaaita chinhu chakanaka ega tikuti timuone sekuti aziva kuti aiwa mukana uriko madhoo akazaruka
tiri kuonawo pane vanhu vari kukomenta apa vari kuti hanzi aiwa Power Bank inenge iri iproject yebato rezanu PF hanzi kana usina membership card rezanu PF hauwanewo mukana wekuona mari
ndofungidzira kuti ikoko kunonzi kurota kana kuti kuroto mukazvirambidzwe kurota nekuroto moka zviri muwanhu hakuna bank paunosvika mubhengi kuti ndipe kadhi remusangano hakuna bank rinotizvo ikoko ndo kunonzi kurota kana kuti kuroto moka hakuna zvakadaro vanhu zvandambotaura zvive kuti vanhu vanobeta nenonzi assumption vanofumbira asi vasvikakuti ndozviripo nhai otoshamisika otopindawo munyika ine vamwe otopindawo mumari mune vamwe otopindawo mumabhizinisi mune vamwe
Alright, makachengo regai ndikubatei par ndokumbira kuti mubate parunhare for one second ndiri kunzwa kuti guest wedu wechipiri ukuda kwashe mutsaka usengeni lekuhlelo batai parunhare handiti
tinotenda
Right, balaleli zulu kandaba khulumani imbono yenu ngenani kuhlelo The Connection namhlanje we are tackling the issue of unemployment elizweni. Ngiyezwa ukuthi our second guest umnumzana ukhuda kwashe is here online. Khuda kwashe ukhona ecengweni?
Ngikhona baba linjani?
Hayi siphilile bhuti wena unjani?
Hayi ngiqine nqa.
Good. So uyamuzwa nangu umnumzana uNikros Kajengo uthi abatsha elizweni kumele basebenzise ama resources akhona uthi ngempela ilizwe ligcwele ngama resources abatsha should just figure out how to get access to them wena uthini ngalokho
Ngiyabonga baba it's unfortunate ukuthi ngingene sephakathi ansazwanga okunye okumnandi akukhulumileyo kodwa kunje ngiyavumelana kakhulu laye ngithi ama resources maningi kakhulu abatsha balohlupho lokuthi abafuni uku-explore ama-opportunities akhona bale syndrome yokubana into ingabakhona uzokuthiwa ngiyezana u-PF njalo nje asingene yibo nje ababuya kanjalo sebekhala bethi akula ama-opportunities they rush to other countries like South Africa seeking for greener pastures more than Zimbabwe is green so sithi hatshi asivuleni amehlo singasigeza singagezisi siyaphansa sigezeni siya phezulu sibone okukhona esikuphiwa ngurhulumente wethu
siyakuzwa mnumzana kodwa how would you then justify nxa usithi the pastures in Zimbabwe are green eningi labatsha bayakhala you know there's so many reports that have come out saying ukuthi akula employment the unemployment rate is skyrocketing eningi labatsha are now having to you know live by what we would call informal sector ukuthengisa amaswiti i-airtime ngezinto ezishiyeneyo how would you then justify something like that bese usithi ama-resources akhona
uyabona mnumzana kuqakathekile kakhulu nxa lifuna ukusolva uhlupho olwabe lukhona okuqakathekile okwakuqala yikuthi liyaqala livume isituation ekhona the rate of unemployment it's undisputed it's high however okumele sikukhangele yikuthi yikuyini okwenziwayo okwamanje ukubana kureduce i-rate of unemployment yona leyo i-rate of unemployment yakhona ibe njalo iclustwe into two ukuthi ngingathi sithi unemployment sikhuluma ngani kulabanye esithi employed formally and informally kodwa uthola ukuthi lwana oku-informal uthola imali eningi kakhulu kulwana oku-uninformal uyabona so usuthola ukuthi yena lwana othola imali eningi engekho ku-formal employment and impilo yakhe inhle kakhulu ukudlula lwana ku-formal employment. Ngalina selivala selisithi i-rate of unemployment is very high. Selivala lwana othola imali eningi kakhulu. So futhi yes, ingabe i-high i-rate of unemployment. Kodwa uhulumende ule i-transitional and stabilization plan eyenzakalayo kathesi. Eyokuthi ku-create i-employment, especially focusing on ama-young people abatsha ababuyayo. From owakathesi, u-president uthi, for Zimbabwe to be an upper middle income class country by 2030. Kutsho ukubana, from now, nxa ukuthi kulabanye abangakabi le misebenzi. The government is working on a trajectory ekubana abantu bonke bethole umsebenzi within the employable sector. And but sinjalo nje abakhangeli kuphela ukuthi be create i-employment for abantu. They are also giving opportunities to young people, especially empowerment.
Right. Uthintile udaba. Uthimpile udaba lwama opportunities and what opportunities, because siyezwa abalaleli bayangena kuhlelo, they're saying these opportunities they don't have access to them. Surely you can't say all the listeners that are coming in are lying.
It's right. We can't exactly say they are lying, but the opportunities that are there, we are saying as young people, let us open our ears and listen to the relevant media houses that then gives us exposure to opportunities. For example, ask any of those young people who are calling if they listen or they watch ZBC. They don't. But those are the platforms that then discusses opportunities that are available in the country. My colleague from the Minister of Agriculture has already alluded to say, for example, there is Empower Bank that is empowering young people across the country. As I'm talking to you right now, I understand they're actually moving to district by district. This week, they're actually in Matabeleland North. They are moving district by district, trying to talk to young people and share the financing opportunities which are currently there. There are workshops that are being done. In the past 2 weeks, I attended 2 workshops. Mm-hmm. And all those workshops are currently talking about young people empowerment. There are organizations that are giving funds for young people. But you see now, people are hiding their heads in the sand like a proverbial ostrich. They don't want to see opportunities that are being presented.
I got to kuda kwashi.
They choose to be kind babies.
Kuda kwashi. Ngeke uthi wonke umuntu, 90% unemployment are choosing to be kind babies. Kanjani? Ngoba
no, in 90% mnumzana, it's debatable. Those are the figures. Elibuya lawo. Lisithi 90%. Ababuya lawo. Abantu kwamanye amazwe bethi 90%. When in actual fact, 90% unaleyo asiyazi. Ngoba khathesi, I'm talking to you. Industries are being opened. Mines are opening. So, but every time, sizawuthiwa 90%. Ayithini 90% yakhona injani. Agriculture right now is performing very well. I'll talk about agropoles as we go later in the state. They are performing very well. Employment is being created, but our rate of unemployment is still stagnant at 90%. How come, Mnumzana?
Right. Nxa usukhuluma kanjalo Mnumzana, at that stage and point, what ngikubuze ke, you touched on the issue of e-employment bank, and I know ukuthi wena you've worked, you know, very closely with them. And ushilo, I see a lot of young people have access to these loans, and a lot of, at this stage and point, based on my understanding, there's only $12 million that are there to, you know, disposure to abantu abasakhulayo. How many youths can that help? Kuda kwashi.
Hello, sir. Yes, I'm here.
Bengithi, at this stage and point, imali ekhona, is that enough to help abantu abasakhulayo to develop, you know, jobs at the, to the stage and point whereby you could bring up abantu abasakhulayo in the country?
Let me agree with you to say 12 million ingabe ingayeneli. Kodwa noma uqalisa, you don't start big. Liqalisa kancane. We start with that 12 million and we grow that 12 million to the 100 million by the year end. How do we do that? We make sure that those who borrow that money pay back and then it gets to us just that young people sebethola labo lokho si revolve quality revolving and sisenza ama project we pay and it of is ayini la. And the other point ngeyokuthi it's not only Empower Bank. For example kule Women's Bank la ekhangele abasakhulayo labani labesifazana labo balama programs abo. We also have other banks like Agribank okwakhathesi iyanika ama loans and bengikhuluma labo nje ku recent workshop but hatshi nxa ule bankable project asilandaba even le security yi-Agribank leyo
khathesi
ubaba uSaid Basiwa through Stewart Bank also gave another fund for rural project. So we are saying the pool of funds ebanjanisayo together iyenela ukubana siqalise ngoba we don't need to start big.
Wathi ngikubambe kancane ecingweni mnumzana, ngithatha umlaleli and then I'll come back to you, angithi
ngiyabonga.
Right, murukumunzwa kudakwasha arikuti Zimbabwe mari iripo imuruti inazvo tikona pa mapage vanhu ari kucommenta zvikuru, tinotenda zvikuru. I'm going to read your comments in one second. Rega nditore mutereri kola kola ecingweni, tiri kunzwa kuti tine mutereri apinda pachirongwa. Ndiani apa?
Inonzi Kildon Gogoma.
Vagomo zviri kufamba here?
Ha, zviri kufamba makadini zvenyu.
Aiwa, tiri kufara kana muchifara mukoma.
Nyaya yangu iri pakuti nyaya inotaurika panapa yekunzi muZimbabwe mune mabasa. Dambudziko riripo nderekuti kana mabasa agana kugona kuvapa, isu tinori mafoja tiri kuno kugarweni, asi dambudziko riripo nderekuti tikaenda kumafloors tinopisirwa mari mukadhi, asi mamwe emabasa yatoshanda yandoda kesi chaiyo chaiyo. Saka atizonzwisisa kuti hurumende yanga yakanyarara mafetilaiza mishonga zvichikwira, asi vachiziva kuti kana mari ichinge yazobuda inenge yayavo. Saka atizonzwisisa kuti kana vachitonotsigira varimi vanenge vachitonotsigira vepa kuti kudii.
Right, regai tikande mbvunzoyo kuna Vakajengo. Vakajengo muri parinari? Vakajengo. Alright, regai kuda kwasha daire mvunzo. Kuda kwasha usakonekta imweni?
Bunda ye ndiripo.
Right, ngukuda kwasha ukuruma yunguwa ndiva Kajengo.
Bunda ye ndiripo.
Alright, manzo mvunzo we mtereri?
Andi ne mtereri.
Vagomo, mchiripo parinari?
Ndiripo.
Right, Vakajengo varida kunzwawo mutereri, ndandichikumbira kuti mudzokerere mubvunzo wenyu kuti vanyatsokunzwai zvakanaka.
Nyaya yekuti murume ari kutaura kuti azivi mari iri mumunyika, dambudziko ratiri kutaura nderekuti isu tinogara kumamisha tinorima fodya. Tinogara isitakwanike maseti mishinda, asi kana chinge chatengesa fodya tinechivanga ri mumakadhi imomo kuti uzoisamuka iko keshi inenge yakupesendwa. Saka aizoziva kuti tiri kurima electronic money hatiri kurima cheshi, hatiaziziaa kuti hurumende iri kutotsigira kurima asi aiisatogona kuzotsauka kana takutenga zvekutumesa muchidhuku, asi tizotora mari yatikafinge tazvezana atizoziva kuti tinozoromba sei pa.
Pindirai tinzwe Vakajengo.
Okay, chokutanga varimi vedu seexample uyo ari kutaura nyaya yake ari kuti anotarisira kuwana PH chet, asi tiri kuti muZimbabwe mari yatoshandisa isisu tine RTGS, tine foreign current, so ive iko keshi yataura iyoyo. Saka as long as mari yaangaawana mukadhi kana kuti mupfuni wake ichiita kuti adzokere kumunda, ichiita kuti achengete mhuri yake, tinopane dambudziko kuti ndoda musha, ndoda pesi, ndo nyaya yekutanga. Yechipiri yekuti kwakune dambudziko vanga richiya kumaflow, taingozoverengawo manewspaper, asi sekuzvakati kuita kuti hurumende akaita resolve, minista wefinance akagara pasi naminista weagriculture vakaita resolve panyaya idzodzo, uye zvakare hurumende yedu irikubhadhara vanhu. Chimwe chidimbu ndechidimbu dambudziko riripo nderekuti varimi vedawo vanenge vasiri connected to reality. They ought to have a comprehension of what is currently transpiring, what is currently going on. So I think he's not connected to reality. He has to revisit current affairs.
Mati, vagomo manzwa here mhinduro yavo?
You're asking me or Mr. Gomo?
Ndikubvunza vaGomo. VaGomo muchiripo here parinari apo? Hatina kunzwa zvakanaka. Ndachikumbira kuti mudzokere zvamataura.
Ndiri kuti mapindiro yavo kuti aziri kana ndikakwanisa kuwana mari yekuti mari kana RTG mari kana ndikafonika imwe yacho kana mari. Asi tonangu iri pakuti kuno kwatinogara kuti mabasa edu abudirire tinoita keshi maoko tine vanhu vanoatora futi vanogiredha o keshi ino but kuti inoti keshi ino mairi pakuzoiwana saka zviri kupa matambudziko yakakura nyaya dzekusimba tinobva munda kuramaaa.
Alright, vaGomo takunzwa zvakanaka. Thank you so much nekupinda muchirongwa. Handiti baba. No problem. Chirongwa ndechenyu baba. Modzoka next week tinenge tiripo. Handiti. So Zulu kandaba WhatsApp ala ma comments aripo apo. Hey, vanhu vari kupinda zvechokwadi. UPeter Matsotse is watching from Brisbane in Australia. Peter, how is Australia, mate? Vanhu hava vari kunyora. Faith Cutler said something really, really important that stood out. And the recent events like the Battlefields mining disaster, which showed that people are working in these mines at their own risk of safety. How is this considered as employment when it's very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected? Oh, perfect. Kuda kwashu, kuda kwashu.
Yes, ngikhona baba.
Right. Umzwile umlayezelo kaFaith.
It wasn't that clear, but he was talking about risk in the mining venture.
Exactly. So uFaith uthi, you know, both you and Mr. Kanjego mentioned ukuthi kulama sectors amabili, ngathi there's the formal sector and there's the informal sector. So based on the message yakhe, let me reread it for you so that you hear it clearly. Uthi recent events like the Battlefields mining disaster, which showed that people are working in these mines at their own risk of safety. How is this considered as employment when it is very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected?
Thank you very much. Let me say that when we are looking at mining laws, when you're looking at mining laws, the reason why government always encourages people to register and go what is called EMA, Environmental Management Act Certificate, is for them to assess such risks that are associated with the mining sector. So people have got a tendency where they venture into mining without proper compliance or without government approval. And then at the end of the day, they then, you know, get into accidents like what our listener is talking about. What
could I question? Do you not feel like the environment is driving Abantu to be in that situation? Because now, city, the country has resources. Obviously, for someone to go to the extent, in a situation whereby I may be in danger, it's because they feel they don't have access to these resources that you both and Mr. Kanjengo are saying are there.
No, what we are saying is, as long as if you identify a resource, say it's a resource in the mining sector, approach government and see the suitability of you conducting your business in that particular area. For example, if you are in that mining sector, there are areas which government is actually classifying as a very risk. But, you know, people have got a tendency of not wanting to go through government procedures, and they want shortcuts. They end up getting in danger, and they come back again to say government is a problem. It's not only a problem in Zimbabwe. It's a problem all over the world, by the way. It's a problem all over the world where we have got informal, especially mining, we call makorokoza, get point. Government trying to say, come and formalize your businesses. Formalizing does not necessarily mean give us your proceeds, but come so that you can assess the amount of risk where you want to venture into. And then we correct that in advance. And then we tell you whether to do your business there or not to do your business there. How you are going to affect other people surrounding you, the environment, the trees, etc. That's what government is talking about. Mm-hmm. But people want to choose the shortcut, the shorter route. And then tomorrow, what do? They cry again, blaming government.
Wathi ngikubambe kancane ecingweni ikhula question, then I'll come back to you once again. Ngizokuthila omunye umlaleli thina uma umtheleli parunare khola mlaleli okhona ecingweni maphinda mjirongwa the connection ngibani okhona ecingweni
maijabasa
ye makadenyu baba
ndinonzirwe mbwekuda
ndanje kumbiro kuti mudzokorere zita rei
ndinonzirwe mkuda
makuda
kuda
Oh, Kuda, Mkoma Kuda. Ah, inga titori na guest, anonzi Kuda na yo futi. Mkoma Kuda, tino gamchira mchirongwa.
Ndiriku kola ondiri kuguruwe.
Kuguruwe. Kurise yiko kuguruwe uko?
Aya, kuguruwe kuri nani.
Saka, Mkoma Kuda, nyairi mu mnasi. Vanu, warukuti, ae, wakunyika, kuna baba, sao, kwa hanzi. Asima, guest edu, warukuti, handi zoba, hanzi, nyika edu inema resources. Imise wano, HDiki. Seize the moment. My resources are ipokuti mumashandise imnoti inazwezo.
Kwa chukwa di kwa kanaka. Unifana kwa chukwa di kwa mbili kangari wako. Nipo batunga mbili wako. Kana chuku taura tisina kutunga ni watunga mbili. Sana ase. Baibi raga tusa wezere. Iwo kana waka wana. Usavarire vamukunze. For example, kine mayuti vakambowana nari zvesikwereti kumashure uko. Hadzina kudzorerwa mari dziyadzi. Vamwe havana kudziwana. So, ishu inoitika ndekuti iwo kana wakambowana, iwo uchifungidzira kuti vamwe vese vanofanira kuwana nemutoo wakawana nawo, nekuti wakawana opportunity yekuiwana mari yacho. Zvinovharira umwe wanhu kunze kutaura chokwadi mari paizvina haipo tikatarira kubatsirwa rwokuti tabatsira kubatsira vanhu vekuchimanimani kuchipinge kumasvingo wabva kunze iyo mari iri munomu zvinorevekwa tiri zvinyikira veruzhinji kuti mari tinayo mukatarisa zvekare fodya tarima isusu topiwa pabhozi note iyo fodya yatengwa nemahusa ko iyo yambotengwa yacho yaenda kuti inofanira kuti iye kwandiri mukoma kudawo vapindire nyaya iyoyi
zvadakidza manje Alright, regai ndikumbire mukoma kuda kuti vapindire mbvunzo wenyu asi tinotenda nekupinda muchirongwa handisi
ndatenda
kuda kwazi uzwile umlaleli ufuna ukwazi ukhona ecingweni kuda kwazi Mnumzana Mtsanga.
Yes, ngikona ke niye yo.
Umzwile umlalele.
Yes, nimzwile regai ndivapindure nerurimi rwavanonzwisisa.
Endirai mberi.
Tinotenda baba vangu zvichemo zvenyu tinozinzwa. Kuchema kwenyu kunonzvikwa zvikurusa. Mataura nyaya yandifadza zvikuru. Mataura kuti vamwe vakawana mikana. Vawana mikana vakapiwa mari dziadziya. Hadzina kudzokera ya kudzoserwa ichocho ichokwadi ndo syndrome iyazve yaitaurwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti chirwere ichi chokuti vanhu vanokwereta vakwereta mari votadza kudzosera should come to an end munhu anenge akwereta mari anofanirwa kudzosera ndosaka makavona vakazoti kuti tigadzirise chirwere ichi ngatigadzirisei mabhenki maviri achamirira izvozvo agooperata zvakanaka zvakarongeka achitevera zvikwereti ndosaka vakaisa Empower Bank for the youth vakaisa Women's Bank for vanhukadzi kuitira kuti vanhu vaya vanoda kutora mari vasingadzoseri izvi zvakare zvinotiratidza kuti hurumende yedu iri kuda kutipa chingwa yatipa chingwa isusu problem yatiri kuita ndeyokuti tiri kubva tatodya chingwa chatobvutirana tobvutirana todya toita humbimbi ndoga husingadiwe tiri kunzi nehurumende kana takupai dziredzo izvo tendai munobata hove mabata hove motengesa modzosa sidi yatakupai topavo vamwe tiri kuti iyo mbeu
chitora mbeu yemurime mukuwe muchidzosere motora maprofit moendera mbe topa vo vamwe saka tiri kuwana zvirwere zvokuti vanhu havade kudzosera tisu vanhu veZimbabwe in English we say let's be introspective and be able to solve our own problems atiri kuzvidi atiri kuzvigadzirira munyika medu
saka
tinotenda zvikuru kuti manyatso kurova nemo nemo hamuna kurova imbwa makaviga mupinyu
ikoma kuda wathi ngithatha umunye umlaleli bamba kancane ecingweni angithi
ngiyabonga.
Right, tsukunzwa zvakare. Ii, mafona ari kurira, ari kuchema hanzi makakati gara bhamba tinomwe muterera aripo parinhari apo. Kola kola mapinda muchirongwa okone cingweni ngibani?
Cheza tadirira ndiri Blawayo kuno.
Ee, vatadirira makadi henyu?
Handiraita, mene muri sei mene.
Aiwa, kana muchifara tiri kufara nesuwo, mapinda muchirongwa baba.
Handa pinda, ndiri kuzwa zvangu zviri kuitika badi yei. Problem rikiti kuti vanhu vamukuramba mukuti papa studio vaka vanongoramba vachingoti side rawo chete
saka imuchiti pai side renyu kaimu that's why tichikupinza imuchirongo
sakunorwadziwa nekuteera chirongwa ichi nekuda kwemadhara iwaya
that's why tichiti pai ka side renyu kuti upe mukana wekutaura navo vatadere
vandaura chinhu one every day zvina change futi saka haade mapurisa kuvaisa pastudio vana
manje munozowana kana kutaura nemashefsei
kanaone everyday vanagadze chiri mhanzu nevemamapinza iverese one thing everyday saka hai todotirwadza dema varega vaitaura kuzbc kuradio zimbabwe kwavo
orit vatadere mune mubvunzo wekuvabvunza here pamusoro penyaya iyoyo employment
handikwanisi kuvabvunza noti mhinduro dzavo vanadzo kudhara ende vanoti vane maanza zvavo akakwana saka zvotitivatao kuti vabvunzeke hapana chatokwanisa kuita ivo richivarechitonge vakadaro havo
vatadirira thank you so much nekupinda mirongo
noti tiri kurwadziwa zvisingaiti but vanoramba vachingosaidira zvinhu zvavarungoona zviri kuitika pachena zvavarungoona zvisina mubvunzo kana chii vakungoramba vachisaidira zvinhu zviri rongo zvotirwadza demambo vauza vataura zvinhu zvakanaka zvokuita kuti mhuri yezimbabwe irambe ichiendera mberi nokuti everyone is suffering mabasa achikurumbiswa kubva kudhara achingozi mainvestors auya mainvestors auya but haumaoni zvongoperera mukutaura chete saka hademambotirayawo kuita kuti vagadzise zvinhu vakanyarara vasanyanya kutaura zvakanyanya se
orit regai tiendere mberi nechirongwa thank you so much nekupinda muchirongwa vatadereri right vakajengo muchiripo parunari arapo.
Yes, niripo ambedi.
So if anything has come out from this conversation, Navata Derera, is that a lot of young Zimbabweans are in pain. A lot of young Zimbabweans are not seeing on the ground what you guys are saying is there for them to access. So how do you go about making sure that they can access it? Is it about education? What is it about?
That is a good question. Thank you so much, sir. In fact, let me go a bit back to the year 2014. Mapresidendi edu emuno muAfrica vakaita nonzi malabo declaration yaiti muAfrica mayouth edu ane machallenges emabasa naizvozvo it's not only production inogona kuvapa upenyu asi ngavatarisewo zvakare yatinoti mavalue chains uyo akarima fodya uyo usimudzirawo kubva ipapo oenda muprocessing sector mumwe oendawo kutertiary sector the insurance part of it echinhu chokutanga chechipiri tinoda capacity building yakasimba chaizvo tione mindset change vanhu vasaramba vane spirit yenegativity nemweya weassumption vangatingotaura uya kuti kubhengi ndekwebato x kubhengi iri ndekwebato x pari zvino muzimbabwe hatiraramiri mapolitical parties hatifambe nemapolitical parties tinofamba nehwaro ndosaka ndambotaurira pokutanga kuti hurumende ine hwaro hunonzi vision 2030 une zvinangwa 6 zvinangwa 6 izvi hazvinei nezvematongero wenyika tikuti isusu munhu ngavanewo mari inoita kuti akwanise kurarama chechipiri tikuti isusu mabasa acho ngavawanike vanhu vazvishandire tive neindapreneurship wapinde mumabasa macho even masanctions acho akanga abviswa indastry yedu yofamba zvakanaka tikuti isusu pamavision yandataura 6 iyayo dzeri nyaya dzekuti vanhu vakwanisa kuwana zvokudya zvakakwana saka tikuti isisi muchidimbu vanhu ngavaunderstand vision 2030 iyo imepu yakakwana kumayuth imepu inopa vanhu gwara
Regai nditore umwe mutereri wedu kupedzisira muchirongwa handiti vakajangu.
Yes.
Right. Kola kola ikwengweni, silo munye ikwengweni, ndiana pinda apo pachirongwa. Kola kola mlaleni ukona ye? Ukona na?
Zita.
Mnumzana Zita unjani?
Ya, ndio taura.
Taura ineni baba, zvikufamba.
Zvikufamba murete.
Mushe, muri kunzwa ka Hanzi Vision 2030 yakananga ende kubatsira vanhu vechidiki moti ina zvezvo.
Imi munhu ngafunga kuti zvinoitika here nevanhu vezvano izvi. Zvishi zvakaitika izvozvo.
Inda.
Zvomunofanira kuziva ndezvekuti iye zvine zvanhu kuchimanimanika. Varikuti tikupei chikafu. Vamwe vari kunzi unzai zvitupa. Zvitupa zvakaenda nemvura. Unochiwana kupi zvitupa? Unochiwana kupi? Iwe usina hembe yekupfeka muviri wako iwe. Chikafu hauna, hanzi unzai zvitupa. Saka iyo mari yacho inowanikwa sei? Izvi zvinoita kuti vanga vaine mari. Tirikutsvakwa kunze kwenyika, vamwe vari kurohwa nematombo. Munozungudza matombo maviri kuzimofobia achitaka musoro womunhu kusvika munhu afa. Shuwa bhengi rine mari ringatadza kuuya kuzotora mari ndoita hangu bhizinesi rangu. Mukatarisa iki zvinhu izvi tichitaura kuti makambani ngaavhurwe. Iwo ukati ungatengesa madomasi apa, unotengesa madomasi apa. Anouya akatengwa nani kusina munhu anoshanda kukambani? Pakaoma ipapo. Ende mukatarisa vana vese kutanga kuma18 kana kuti 17 years ari kunze kwenyika. Izvizvi vana vangu vese ndakatotakura vese vari kunze kwenyika vanga nazvokuita. Umwe wacho taurai naye panapa 2 minutes.
Ari parinari apo ndiani?
Mukutaura na Hard.
Mukoma Hard zviri kufamba here?
Zviri kufamba zvenaniwo.
Muri mumwe wechidiki here?
Ndiri mumwe wechidiki, ndiri kurwadziwa nemashoko ari kutaurika apa.
Tsaurai itsinzi.
Inini hangu ndiri wechidiki handiti. Ndakakurawo ndichiona zvakawanda wanda things. Pakapinda government nyuwani. Zvinhu zviri kungonetsa. Chinhu chendinoziva ndechekuti kuti tigotanga kutaura kuti panoda kuitiwa zvimwe zvinhu zvakaita semaprojects. Zvinoda kuti mari itange yagadziswa munyika. Handizi. Kana kuchinzi mari yava munyika, zvinoita kuti mayouth mazhinji mamwe ari kubuda kune ari kuenda kune dzimwe nyika achinotsvaga mabasa. Awane mabasa munyika mavo achizvitira zvinhu zvavo. Handizi.
10 seconds mukoma hadi kupedza muchirungu.
Chinhu chekutanga ndechekuti vagadzise nyaya yemari economy kuti zvinhu zviite zvakanaka. Then wozotanga kudiscussa kuti saka zvetine mari yedu tofanira kuita sei. Handizi.
Alright mukoma hadi, nguva ndiyo yakudyana naregai ndipe magesi angu mukana wekuti vakupindurei and then teta kutopeta chirongwa. Handizi. Right, kuda mkoma Nikros ndiri kukupa both each about 10 seconds so that you could wrap it up. Can you respond to Hard? We are kuti ndiri mwe wechidiki, I'm based outside of the country because of these situations. The economy is not right and you have to fix the economy before anything else.
Chama, economy haigadzirwe numwe munhu, nyika ndedu inoitwa nini? Newe uya muZimbabwe tibatsirane tishandire nyika yedu. Economy iri kutofamba ndikanda kuzotine yati kuti TSP ndisaka tine yati kuti Vision 2030 kuno kumakeke uchine mukaka.
Kuda wena utini?
Thank you very much. Unfortunately I've been given 10 seconds. What I want to say to my brother is that we admit that the economy may not be performing very well, but at the same time we are saying there's no magic bullet in repairing a moribund economy. What we are saying is it is indeed a process that we are embarking on in repairing this economy. There are a lot of things that were not done correctly in the previous regime that the current government is trying to correct. That's why you see the Minister of Finance being very, very strict
isikhathi kuna isikhathi isikhathi ngithi isikhathi uhlelo sesifikile emaphethweni mfuthu
siyabonga kodwa sithi babatha abavule amehlo bevule indlebe zabo belalele ama opportunities agcwele elizweni sibambane sonke sisebenze sonke
kwenzeka. All right, thank you so much Khuda, thank you so much Mnumzana Nicholas Kajengo Zimbabwe Muhle, thank you so much Mapinda Mchirongwa Nastach Kurukura Nyaim unemployment. That's going to be next week. Bye bye.